Pamutemo muna akaroora kana akaroorwa akafa, mumwe wake anenge asara ndiye anenge aine mvumo yekutanga yekushandisa nhaka kuzoteera vana vake kana vamwe veukama. Asi nguva dzakawanda izvi zvinonzi handizvo zvinoitika. Madzimai mazhinji anoti murume akafa, hama dzake dzinobva dzatora pfuma yaasiya zvekuti mukadzi anenge asara pamwe nevana vanosara vachishupika, kunyange hazvo baba vemusha vainge vakashandira mhuri yavo. Asi vanhurume vanotiwo vanosanganawo nedambudziko rakadai kana mukadzi akatangawo kufa, vachiti hama dzake dzinotorawo zvose zvavakashanda pamwe chete, kunyange nezvinotarisirwa kuti zvinofanirwa kusiyirwa vana. Dzimwe nguva vakoma nevanin'ina vemufi kumativi ose vanotora magwaro epfuma musi asati atombovigwa, apo afirwa anenge achiri kuchema mumwe wake asingafunge zvakanyanya pamusoro pepfuma yasara. Nekuona kukwira kwedambudziko iri, hurumende yakasimbisa mutemo unoti pfuma yose yasiyiwa nemufi inofanirwa kunyoreswa kuhofisi yaMaster of High Court mukati memazuva 14 kubva zvafa muridzi. Izvi zvinosanganisira kana dai mufi akasiya gwaro rinoratidza kuti anoda kuti pfuma yake ipiwe ani kana kuti will. Asi vakawanda vachava nestudio 7 zvikuru chirikadzi dziri kuchema nemari yadzinoti inobhadhariswa nehofisi iyi, iyo inonzi inoita zvikamu zvina kubva muzana zvepfuma yose yemufi kana kuti 4% kuti hama dzikwanise kunyoresa pfuma yemufi. Izvo zvinogona kuzosvitsa mukuti varasikirwe nepfuma nekuda kwekushaya mari inodiwa iyi. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume anoti ari kuedza kunyoresa pfuma kuhofisi yaMaster of High Court muchinhoi ndiamai Angelini Muzuva vekukaribha. Amai Muzuva vanoti zviri kuvadhurira kunyoresa pfuma yakasiyiwa nemurume wavo kudare repamusoro reHigh Court nekuda kwemari yavakanzi vabhadhare.
Ndokunzi kubhadhara 500, ndakabvira kukaribha ndichibhadhara. Ndokuzouya kuno ndobva ndanzi bhadhara 500 ndokupei mapepa enyu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai mudunhu reMasvingo, amai Gertrude Chambakwe, vanoti vakanzi vabhadhare madhora ekuAmerica 200 kana kuti $250. Kunyange vakafirwa asi vakaroorana patsika dzechivanhu, vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekutadza kufambisa nyaya dzavo kumatare sezvo hama dzevarume dzichiramba kuvayamura apo panenge pachidiwa hama dzemurume kudare kuti dzire zvapupu, sekutaura kwaamai Chenai Masimba vekumazowe mudunhu reMashonaland Central. Gweta guru munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vachishanda neWomen Coalition of Zimbabwe muzvari Sepindlovu vanoti dambudziko guru nderemhando yemuchato unenge usina kunyoreswa unozomanikidza madzimai kuti atsvake hama dzemurume kuti vanyorese kumatare sezvinodiwa nemutemo.
Vakadzi vakawanda they are being deprived from being the surviving spouse because of type of marriage. Kuti azoenda kunoita process inodiwa kukoti yeresidesen ezisisise anenge achifanira kufamba nehama dzemurume wedha kunotora death certificate anofanaenda nehama dzemurume tu.
Muzvari Ndlovu vanokurudzira madzimai akaroorwa kuti anyorese michato yavo kumatare kana kumadzimambo kana uri wechivanhu.
Let's register our marriages. Kukoti kunoita chapter 5-11 mumazuva ano kune new marriage act.
Mukuru muhofisi yaMaster of High Court muchinhoi vaJacob Tunira vanoti mutemo unobvumira kuti vanhu vagove nhumbi dzaipfekwa nemufi chete, vachiti midziyo yakaita semba, magejo, minda, mota nezvimwe zvikuru inogovewa chete kuburikidza nematare.
Mutemo unoti hazvitenderwi kuti vanhu vagove midziyo yemumba, havatenderwi kugova dzimota, havatenderwi kugova masenzi, vanotenderwa kugova mbatya chete. Zvimwe zvese musabate kutyora mutemo.
Panyaya yekudhura kunyoreswa kwepfuma yemufi, vatunhira vanoti kunyoresa kana paine muchato wechivanhu mahara, uye kunyoresa muchato une gwaro remudare kana kuti civil marriage madhora ekuAmerica 10. Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vaGibson Jenami vanoti mutemo wenhaka munzvimbo dzakawanda wave kuti mudzimai nevana vemufi ndivo vanogoverwa zvinhu vachiti hama dzinongopiwa nhumbi dzekupfeka dzemufi.
Tinotarisa mai semunhu achasara achienderera mberi nemusha wake nevana vake. Saka nhaka yekutanga tanga tinotarisana namai.
Asi Mambo Katiza Gombo vanobvuma kuti kare mukadzi hapana chaiwana kana asina kugarwa naka.
Izvozvo zvaimboitwa hazvo chena kumashuro.
Muzvari Ndlovu vanodzoka zvakare vachitsanangura pamusoro pekutorerwa upfuma yese kunoitwa varume nehama dzemukadzi zvikuru kana mudzimai uyu aishanda.
Even applies kuvarume kuti because murume kana iri kese yekuti samke inini kuti ndokuzvishandira ndii then ndo tese tikushanda but maparents amwana ngaisati mwana wedu anoshanda ndilawyer then ndaizeese kuti aidai my parents will come and take everything kana tiri muunregistered customary marriage.
Iye zvino murume nemukadzi vakaroorana pachivanhu vanogona kunyoresa wanano yavo kwamambo chero paine humbo hwekuti murume akabvisa pfuma. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.